manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosana na zakare manyora nasi uri musi wemugovera ndira 1 2022. Makateerera ku Studio 7 nebenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chinova chirongwa chekutanga mugore rino idzva ra 2022. Ndinoimba kuti mapinda zvakanaka mugore idzva uye ndichikushuvirai kuti gore ra 2022 ringe rakanaka kwamuri mose. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvo vanga vachizviitira mabasa avo emazuva ese.
Mugore dzva takapinda zvakanaka asi samarajairira taita kuripinda gore dzva iri tapinda tichicelebrate tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tinoitwa sehuku munzi ndai muzvihugu asi takangozvishiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatingaridze radio asi takanakigwa.
Studio 7 inoenda kumasvingo uko inonzwa mafambiro aita zvinhu muzuva ranhasi. Nhasi tichanzwawo vateereri veStudio 7 vachikwazisa hama neshamwari pano pachirongwa muzuva ranhasi regoredzva ra 2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaswera vari kumabasa avo semazuva ose asi vamwe vavo vanoti vakwanisa kushanyira mapako emuchinhoi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe vanhu vaswera vari pabasa nhasi ndiamai Benilda Katsande avo vanoita basa rekutengesa zvekudya. Amai Katsande vati nhamo yekushaya mari yevana vechikoro ndiyo yaita kuti vasazorore nhasi. Amaika Sande vati havaone gore rino riine tarisiro yakanaka sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka.
Anogona kusaita zvakawanda nekuti vanhu vakanonoka, mvura yakanonoka kunaya, saka vanhu vachanonokawo kutengesa zvinhu zvavo, saka mhero kuti bhizinesi racho richafamba here kana kuti tichamhera sei techingotarisira ipapo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari anga achishanda nhasi vatsanaka mucheri avo vati vakasashanda mhuri yavo inofa nenzara. Kunyange vakawanda vanga vari kumabasa, kune vamwe vakwanisawo kuenda kunoona mapako emuchinhoi vachifara nemhuri dzavo. Vaagape Chiyangwa avo vanga vachifara nemhuri yavo kusanganisira baba naamai vavo vati kunyange zvinhu zvakaoma vechidiki vanofanirwa kushanda nepavanokwanisira kuzviriritira kunozivikanwa nevakawanda kuti kungwavhangwavha.
Inini kubvaisa hangu chandoda kuvakurudzira ndechekuti ngave maopportunity seekers. You have to capitalize kuma opportunities. Usangochema nevanhu usingoti zvakaoma. Unoona zvona kuti pamwe unongochema uri wegani wangu wachitongofangofa zvitende.
Vachiyangwa vati vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvematongerwo enyika hazvibhadhari sezvo vakuru vezvematongerwo enyika vanenge vachida kuzadza matumbu avo chete.
Simbiza kumaizi, nechekuti varume politics is the Ashbatai. And we got some good team, the president was the team to be a pinda. On your young pinda, as well as you, Shao Zashka from Mamma and Shashin, just with your wash up in our own constituents.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda neGrim Finance vadhube tumponda vati zvinhu zvakaoma munyika asi pane vamwe vashoma vanokwanisa kuenda kuhorodhi nekuti hazvingabva zvaomera munhu wese munyika.
Kune vari kuzviitira mabasa emaoko ndoo vaya vauri kuona kuti munhu amboende kumba ati asvipa horidhe iwe kana uri kumba wakarara zvinenge zvinoreva kuti basa rako rari kumba wakarara nokudaro unenge uchitomanikidzirwa kuti unge uri pabasa musi neupi uchishandira mhuri yako vashomawo vamuri kuti vari kuenda kumadhiholidhe kunana kinhuetels nekumwe kwakadaro nyika haingabva yati munhu wese ari kuchema. Kune vamwe vanenge vakaita urombo rakanaka mune zvavanenge vachiita.
Kunyange mapurisa akazivisa kuti vanhu vasapembere kusvika kwegoredzva nekuputitsa mafirecrackers, vanhu vakawanda havana kuteerera kurudziro iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, Njini Nunurai Jena.
Vagari vemudunhu remasvingo vanoti havana kunyatsofara zvakanaka rwendo rwuno vachipemberera kutanga kwegore idzva nepamusana pekuti hurumende yakavhara nzvimbo dzekutandarira pamwe nenzvimbo dzinoungana vanhu vachinamatira kusvika kwegore idzva. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke vajohanes chihwani vati vakapemberera goredza iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugoredzva takapinda zvakanaka asi samaradyairira taita kuripinda goredzva iri tapinda tichicerebrata tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tisinaitwa sehuku munzindai muzvirugu asi takangozvashiramba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo tikaripemberera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatisingaridzemama radio asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaitwa nehurumende wakavatadza kuti vapembere kupinda mugore ra2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pfungwa dzemakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kava Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange havo vakarambidza kuita pfungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegoredzva.
Dambudziko rinondinoita nderekuti zvinhu zveZimbabwe mitemo inoiswa neZimbabwe inoita sekuti yakanyanya kumakana nechurch chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose uye mapurisa acho anotaridza kuita sekuti vari kushandiswa kugwisana nechurch kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvunhu.
Mumwe mugari vabhiliati mweni vati vakapembera goredzva iri vari pamabasa vachisevenzera mhuri dzavo.
Ini mukoma ndingangoti anonyatsopembera goredzva zvakanaka nenhaya yekuti ndandiriki pabasa. Pabasa kudaro anonyatsoita sei kufara kasinawo ndakangofarira chinhu wacho kuti ndaikwanisa kuita senzira mhuri yangu ndikwanisa kuita sei kudya ichiguta asi ndakafarira chinhu wani chekuti ndandiringoriwo kuti pabasa andinakwanisa kumanikidzwa kunzichi mafara atase apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari munzvimbo dzokufarira mudzimba umu vakangonzi hakuchadiwa mafirecracker chindai kumba murara kufara kwenyu kwatase fara asi ndinongotenda Mwari nokuti akandichengeta gore rese ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitekera izvo zvainoda ndotarisira kuone gore rakanaka ndikwanise kuivakirwo imba ndikwanise kuwana pokugara sezvinoitwo chi vanove vamwe.
Vagadhununha vemumusha wekwamakonese kwagutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Ya tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegoredzva iri ra2022 new year iya. Aiwa tirikufara nenhaya yokuti mvura yakanaya, mvura iri kunaya, saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya. Chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti Nasi semswe nyu yeso. Ticha skwela pamba tozombo buda buda edune wana. Tika shika opa ne moto ndona kuti ticha wagoche rao. Shukuru taida kuti ticha genyama embuzi. Wambo gocha. Tika zozoka kumbao. Tozombo wabiki wa oku jikako wanoona kuti ya kusuke mazwa yese. Saka tukufara zisinga ite tukutenda mwari.
Vatalen shivange vati. Waka zipachi sungo. Chekushanda zunesimba gorerino. Kuitra kutilasimu zire upenyu wavo. Uye wanta yasika kutu upumi wenyika uchange wakanaka.
Iche kutanga tulakutenda mwari wakati chenge teza mungua ino ya kauma chaizo ye COVID-19 takapinda 2022 shokanaka tiliwa penyo tiliwa tanu tinotari sila wakuti 2022 ulicha wawo gore ere mime mikana ya tisina kwanza kuwa na omu na 2021 mikana yeku zivanduza kana yeku vanduza ifi ni nyika edisha ye Zimbabwe mungu ono wakuti sunshaka uma mkurarama anda COVID-19 asi tinongo shuvira kuti zvichareruka gore rino zvigotitira zvakanaka.
Amai chiedza sherene vatiwo vakafara nekupinda mugoredzwa uye vakaudzwa kukereke kwavo kuti gore rino ndere kushandisa maoko nekudaro vaita chisungo chekushanda zvakasimba.
Saka muna 2022 tinongo shuvira kushanda zvine simba setimu kana ku 2022 takatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika. Saka muna 2022 ndinoto shuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko raMwari zvinobatika. Uye ndinoshuvira kunyangwe nyika yedu yeZimbabwe kuti zvinakire vanhu vararame zvinovafadza vachinenge tiripo Mwari vachititira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti denda reCovid-19 richapera gore rino kuita kuti upenyu hwavo uhwanga huchitanganiswa nedenda iri huite zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Lashika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 muzuva ranhasi regore idzva ra2022.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year? New Year's Eve.
Jarangu ni tatafazo gondo. Dinoba kumuri kwa gondo kwa pasera. Mdunu urawashi chumombe. Mabugu mashana makonezi. Inoti mfaro kumuri Zimbabwe. Muri kwa makonezi. Kupinda mgrecha. Nushira ibudiriro. Patarisira umuwe na umuwe ya nayo. Nutarisira upenyu. Jiti ngatiwe ni upenyu. Wakapa mzirwa. Kutenda Zimbabwe.
Iriku cha makorokoto mwana wangu akazvarwa uyu kuna Timani makorokoto nemhuri yese kwagronese ndichitenda vana yadzanzi yangu wose vanondichira zvose zvakanaka ara chaizvo nevana vangu vanomaichaisa vana mai nyambuya ndiifarisa kuti vakova uyai Farisa haburi yote kwa gune mufara chaiko chaiko kwa mutamba kifarisa wana jimia yete wana ya zanji yangu mwa farisa wana tendai ndai mufara ere ini wate tako ndo fara kuko kufarisa nga jere kutu nga jere kuzandu mufara na wate ete kiki mufara kifarisa wora mga gunga ja mufare zatanaka na kaipoko.
Pakadi ya mazangu ini ndinoitwa George Zidzai ndinoda kukorokoteza vanhu vanotevera ava kupinda kwavakaita mugore idzva ra2022. Chokutanga ndosumukanda kananga kwagutu kwabhasera muraini rokwaZidzai kwamakonese ndichiti baba vangu Elias muri sei sei. Ndosumukanda kananga kwamurambinda ndichikwadzisa mai vangu vachihera pamuraminda growth point mamuka sei mama. Ndosumukanda kananga Slovela pacrossroads sei munyarazi zviri sei sei pacross apo uitirwe zvakanaka na Mwari. Hallelujah.
Makadini, inindoitwa Seti Pasi Mpindu, ndogara kuchitungwiza. Na kushuvira ugora rakanaka ra 2022 kukene ajoji yangu Simba. Na mama wangu varugu South Africa na mai guru varugu St. Mary's na ndagasia na bamkuru. Wavene gore rakanaka.
Ayo, anga ari mashoko eva tereri ve Studio 7, vachitaura zvipa moyo pavo muzivara nhasi rekutanga kwegore ra 2022. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa varumbidza nhasi mabasa akaitwa namuchakabvu Archbishop Desmond Tutu apo vanhu vemuSouth Africa vanga vachionekana nemutumbi wemufi. VaRamaphosa vati vaTutu igamba rakadzosa udzvanyiriri hweutongi hwekusarura ganda waive muSouth Africa. Mukuru weRoman Catholic Church Pope Francis vaparura urongwa hwavo hwegore idzva vachirumbidza madzimai epasi rose vachiti madzimai aya ane hunyanzvi hwakadzama hunobatsira kuunza runyararo pasi rose. Vatiwo mhirizhonga inoitirwa vanhukadzi chitadzo chikuru kuna Mwari. Yasvika nguva yekuti tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotaridza zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekutanga gore rinora 2022 tine hurukuro naamai Rosemary Uragu avo vakawanikwa vachisiwa vari chirikadzi asi vakashingirira vakakwanisa ivo kutumira vana vavo kuzvikoro imo muno muAmerica.
Chekutanga chandingangotaura ndechekuti zvinhu zvose zvinoitwa naMwari. Ukaziya wekuudza maproblems ako hazvikonetsi. Unotanga wataurira Mwari zvaunoda, Mwari vanokuitira zvaunoda nemwoyo wako. Ndakaseenza vazhinji vachitaura kuti ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, ndofunga vanopinzirwa chikoro naanenge, asi hakuna murume anogona kupinzira vana vako chikoro because iye kumba kwake ana asiri kutombosvikona. Takaseenza tichiita zvemaflea market tichiita sei kusvika vana vangu vapedza chikoro, vapedza high school yavo vari kuZimbabwe. Musikana mukuru ndiye akatanga kupedza anonzi Martha akauya kunoku angasvikara kuWashington DC. Tikatengesa zvinhu zvese zvataive nazvo zvatatasiyirwawo nababa kuti timubhadharire maschool fees kuti auye kuno kuchikoro akwanisewo kuita. Akaita associate degree rake akapedza, akaita bachelors yake akapedza. Chandingangoda kutanga kutaura ndechekuti Mwari vakanditungamirira nekuti vana vangu vakatanga kugona kuchikoro. Handina mwana akambodzokorora, handina mwana akambosupplimenta, vakangobudawo zvakanaka sezvandambotaura kuti zvinhu zvese zvinotaurwa kuna Mwari zvinoudzwa Mwari. Wechipiri ndizvozvo, akapedza high school yake pamazwa weboys high. Vana vakambei vari pamaprivate school but pakashayika baba vavo, ndakavadzisa ndichivaisawo kumamission schools andaikwanisa kubhadhara. Akaitawo form 6 yake akapedzawo, akapasa akabudawo ne 14 points dzake kusvika aendawo kuAmerican Embassy umba anopuwawo student visa umba auya kuno kune chikoro. Wotengesa futi zvinhu zvese. Chandakagona kungosiya imba nekuti ndaiziyawo ndomandinogona kuzogara nevana vangu. Umba auya kuno vanga vatanga kuchisenza vachienda kuchikoro, vachisenza vachienda kuchikoro. Iwewo semubereki uchikurudzirawo, chikurudziro ipi yamaipa vana panguva iyo manga muri kuwanika imi muchiedza kuunganidza kuti vange vari kuno kuAmerica imi muri kumusha kuZimbabwe? Chikurudziro yandaingopa vana ndaitaurawo semubereki abereki ndaitaura mashoko akasimba kuti ngatirege kukanganwa zvatakaendera kuAmerica. I know inandisanda ngouya kuno asi ndaingonzwawo nevakavakangouya kuno kuti kune zvinhu zvese. Saka indaitaurira vanhu vangu kuti musatarise zvinhu zvese zviri ikoko. Tarisai chinangwa chenyu chamakaendera kuAmerica ende musakanganwe kuti kuno kune vamwe vanoona venyu nemi mai venyu. Saka mukakanganwa kureva kuti tinenge tatopirirwa. Hapana umwe anokwanisa kutibatsira ndokurudziro yandaingovapawo. Zvakazofamba sei? Vana vaapapi pari zvino? Vana vangu iye zvineizvi wechitatu akapedza high school yake anga ari paSaint Dominic's. Akapasa akabudawo ne 13 points dzake akaendawo kuAmerican Embassy akanopuwa student visa. Anga angobatsirwawo nevaa vakauya kuno kudhara ombauya kuno asi chandakaona chaiita vana ndechekuti taimu yavo yavakauya kuno pandakazouyawo kuno ndikaongorora zvinhu ndakaona kuti zvinhu zvazvakaoma hazvazvisiri izi sezvazvave iye zvino nekuti vana vakaseenza mabasa ese. Mukomana wangu mukuru akauya kuno uku aisunga matroli paWalmart nepaHome Depot. Hazvina basa kuti kuri kutonhora kana kuti kuri kupisa, ndobasa rake raaiita. Asi aitokwanisawo kunditumidzira kamari kumusha yekuti ndikukwanisawo kubhadharira vamwe vana vari kumusha kusvika vana vaive wechitatu azouya kuno. Uyu wechina uyu wechina zvazvakaoma. MaAmericans havana kuda kumupa visa. Vakati hatisi kumupa visa because tikangomupa visa kureva kuti iwe hauchadzoki. Ndakaenda 7 times kuti ndinopuwa visa but vakaramba. Asi ndoda kungotenda Mwari vari kumusoro kudenga kuti munhu ndiye wamaona anga ari kutaura kuti akagraduata musi Friday akagraduata nemasters yake anga achiita MBA.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rosemary Uragu vari kuTexas kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye tiri muWashington. Ndichiti muve negore dzvarakanaka kune avo vakateerera.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kanjemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachel Tondiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nemutungamiri wePatriotic Zimbabweans vaCharles Mutama. Tinokutambirai nemufaro vaMutama.
Ndinotenda zvikuru mukoma Rachel Tondiri nekutipa mukana uyu.
Vamutama, mungaudza vateereri vakateerera panguva ino riri zuva zvakare regore idzva kuti chii chakapa kuti muumbe bato renyu rePatriotic Zimbabweans?
Ndinotenda mukoma reitoto. Tichitarisa mamiriro akaita nezvematongerwo enyika muZimbabwe, ini nevamwe vedu rePatriotic Zimbabweans Party utungamiriri takaona zvakakosha chaizvo kuti tiwanike tichiyananisa vana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa nevari munyika yeZimbabwe kuti vawanikwa vachikwanisa kubata pamwe chete munyaya dzezvematongerwo enyika nekuvamba rimwe bato rinowanikwa richifambidza nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete nekukwikwidza munyaya dzesarudzo dzezvematongerwo enyika kuti tiwanikwe tichigadzirisa zviri kunetsa munyika yedu munyaya dzeupfumi nemunyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete sezvizvarwa zviri mhiri kwemakungwa nezvizvarwa zviri muZimbabwe.
Vamutama, muri kutizvo muri kuda kushanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika mukuunza ashanduko muZimbabwe. Imi Vamutama, mune nhoroondo yezvematongerwo enyika, muri nhengo yeMDC. Chii chakapa kuti mubude mubato ramakabatsira mukubambwa kwaro?
Zvinoitika munyaya dzezvematongerwo enyika zvangoti zvangofanana nekukura kunoita munhu. unosika pane imwe nguva yekuti nozo wanopa uchikura mukufamba kwako munyadzo chemutongeri wenyika obva wati inini ndakuita sei ndakufamba rwendo urwu nenzira iyi. Saka naizvozvo ini ndakaona kuti ndawanikwa ndichikura munyadzo yezvematongerwo enyika nekuti panguva yakareba chaizvo ndaive munhu aishanda ari ndingati behind the scenes munyadzo zvematongerwo enyika kudzamara ndazenge ndazokotesa muMDC Alliance maprovincial election. Asi ndakaona kuti nyadzo zvematongerwo enyika dzezimbabwe dzaakuda mamwe maonero nemabatiro mamwe anopa matinhano chakakura kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri miriko makungwa zvichibata pamwe chete nezviri muzimbabwe.
Mungajekesere vamutama kuti izvo muonero wamuri kutaura uyu wanga wasiyana nemaonero eMDC?
Kana ndichiti muonero wangu wanga wasiyana, ndinonge chitaura panyaya dzezvekubatana nevamwe vemamwe mapato nevamwe vari mune mamwe masangano akasiyana-siyana angave asiri ezvematongerwo enyika. Mapato akangosiyana-siyana angave machechi, angave ma-non-governmental organizations, zvingave zvizvarwa zvezimbabwe zviri mhiriko makungwa tichiumba Zimbabwe tichiti isusu semazimbabweni tisu tinokwanisa kugadzisa zviri kutinetsa munyika medu kwete vekunze kwenyika. Zvikuru sei kana tichigadzirisa zvinhu zviri kutinetsa munyika yedu, kana tinge takundikana tingatotaura neve muSouthern African Development Community, kana vachinge vakundikana toenda kuAfrican Union, kana ichinge yakundikana toenda kuUnited Nations.
Muri kutaura nyaya yekubatana vamutama, muri kureva here kuti musuwo wenyu wakavhurika kuti mubatane nemamwe mapato kusanganisira iro bato ramakanga minaro oro ramakanga muri reMDC mukuona kuti izvozvo Zimbabwe yasununguka?
Kubatana nemamwe mapato chinhu chakanaka chaizvo, asi kubatana uku kubatana kuti tigadzirise nzira yekuti tisave nemakakatano amunyika. Asi kana pari pakukwikwidza zvinosiyana-siyana ubatanidzwa wacho, nekuti zvinoenderana nekuti yatinoti ideology yaya munopindirana here. Isusu sepatriotic Zimbabwean Party, we are a nationalist party, we are a federalized political party. Saka tinoona vamwe vedu ava vemamwe mapato vari maliberal. Saka zvinozotinetsei panyaya dzeideology.
Vamutama, kune vanhu vakawanda vanoti kupinda musarudzo dzemuzimbabwe hakuna zvazvinobatsira nekuti kunyange ZANUPF ikakundwa haibvumi kupa masimba kuvanhu vainoti havana kuenda kuhondo. Munozviona sei?
Isusu sepatriotic Zimbabwean political party tinoti isusu sarudzo dzakakosha zvikuru kufambisa nyika yedu mberi munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi, uyezve zvinobatsira kuti tisawanikwa tichipinda mumakakava mamwe anopedzisira asvika kunyaya dzehondo chaidzi. Saka sarudzo dzakanaka, ndo dzakarwirwa one man one vote, saka dzinofanira kuenderera mberi dzichiitwa. Isusu sepatriotic Zimbabwean party tichakwikwidza. Chakakosha ndechekuti kana zvichinge vanhu muchinge makwikwidza zviya izvi, munofanirwa kumiririra vanhu vakusarudzai kurwira kodzero dzenyu dzavanenge vakupai, vakusarudzai kuti muwanikwe muri muparliament kana kuti muri mustate house. Saka zvinoda kurwira kodzero dzevanhu pamwe chete nevanhu. Kana zvichinge zvaitika chaizvozvo kuti bato racho rinonzi reZANUPF ravanga richitiridzira kana kuti tichishamisa chisimba chekuti aiwa vakarwa hondo ndivo chete vanotonga, hatisi chokwadi ichocho. Vakarwa hondo vakarwira kuti munyika muve nesarudzo dzinowanikwa dzichisanganisa vana veZimbabwe kubvira nhasi zvichienda mberi zvakatanga muna 1980.
Mashoko enyu kuvateereri vakateerera panguva ino uri musi wegoredzva kudai, vamutama?
Ndinoti kune vateereri vakateerera chirongwa chedu chatopiwa neStudio 7 ndechekuti Zimbabwe inoda kugadziriswa newe neni, kuti tiigadzirise tofanira kuigadzirisa semhuri imwe chete. Zimbabwe ndeyedu tose, hazvina basa kuti uri wekupatriotic Zimbabwean Party, uri wekuMDC Alliance, uri wekuZANUPF, uri wekunational constitutional assembly, uri wekubato ripi neripi zvaro, tese tiri vana vezimbabwe. Isu vana vezimbabwe tisi tinokwanisa kugadzirisa zviri kutinetsa. Ngatigadzirisei zviri kunetsa panyaya dzezvematongerwo enyika, tigadzirise nyaya dzezveupfumi, tikoshese mari yedu yeZimbabwe yatinokwanisa kugadzirisa nendarama yatakapiwa munyika yedu yeZimbabwe. Tienderere mberi takapatana sevana veZimbabwe tichikoshesa flag yedu, national anthem yedu, neunhu hwedu kuti tiri vanhu vatema. muZimbabwe.
Avo vanga vari mutungamiri wepatriotic Zimbabwean vaCharles Mutama vachitaura muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti havana kupemberera kusvika kwegore idzva sezvavanoita makore ose, vachiti vanga vachizviitira havo mabasa avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti muve negore idzva ra2022 rakanaka kwamuri mose.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC. Walambulela uStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 kuZibandlela 2021, uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ithumi lambili ekhulwini, 12.3%, kusukela namuhla. Iningi lithi belithwele amagabha avuzayo. Ngomnyaka ka-2021, ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, kanye lokuwa komnotho welizwe.
Bekungasebenziseki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo-lockdown, singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. Le mali iwa nsuku zonke kulaba abasebenzayo.
Ingcwethi ezicubungulayo ezomnotho zithi akunabuvelo ngawonalo umnyaka.
Umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje. Kuzaya kulokhu kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho. Kuzabe kulokhu kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhu eyisidudla emade sakhona le. Abantwana besikolo bazabe besihluleka ukuthi babhadale i-school fees.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwonalo umsakazo. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yegetsi ngesilinganiso esedlula ithumi lambili ekhulwini, 12.3%, kusukela namuhla. Lokhu kutsho ukuthi ababhadala ngama-prepaid meters bethenga ama-units angamakhulu amabili i-200 ngenyanga, ababebhadala i-$1,127 sebezabhadala i-$1,265.11. Umkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Douglas Monzora, wethule umbiko omnyaka omutsha namhla lapho athe ibandla lakhe lizaqinisa uhlelo lwalo lokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuqeda okuhluphayo elizweni olwe-reform agenda kuwonalo umnyaka esiwusungula namuhla. Ngakwelinye icele, umkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, uthe kukhulu okuzayo ngalo umnyaka, njalo ukhuthaze abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Wonke amabandla okugoqela leZANU-PF ayavumelana ukuthi umnyaka ka-2021 ubulukhuni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo, abesifazana eMathebeleleni South bathi bebethwele amagabha avuzayo ngomnyaka ka-2021 ngohlupho olufanayo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Omama esixoxela abo bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kanye lokubhidlika komnotho kuleli udale ukuthi baphile kanzima. Nangu unkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe eGwanda North.
Unyaka 2021 awuzange wasiphatha kuhle, shuwa awuzange siphatheke kuhle ngenxa ye-COVID-19 le ebikhona. Bekungasebenziseki, kungadingeki imali ngoba isikhathi esiningi bekungabo-lockdown. Singakwanisi ukuthi sisebenzele imuli. le mali iwa nsuku zonke kulaba abasebenzayo bebengenelisa ukuthi imali liyana ikwanisa ukuthi isustain imuli zabo.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo evokola e-Insizwa.
Umnyaka 2021 ube ngumnyaka onzima futhi obuhlungu kithi. Kuningi okusilahlekeleyo. Besinama-projects ethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Sinama-clubs ethu ebesiwenza sagcina singasawenzi. Bekusithi ekupheleni komnyaka sihlangane njengabomama sibe lezimali zishiye izimali zethu. Konke lokhu sigcine singasakwenzi. Ngumnyaka obebuhlungu.
Unkosikazi Janet Nkala wematshetsheni eGwanda North layo ukhala ezimathonsi nemali yakuleli athi ayithengi lutho.
Imali yasihlupha kakhulu. Thina singamampentsheniya aholi NASA. INASA yimali engathengi lutho ngitsho, engagwani lutho. Kunjalo nje singogogo abagcina abazukulu. Cela uhulumende kakasikhangelele kakhulu kakhulu kakhulu. Siyahlupheka thina ogogo labokhulu abaholi NASA.
Unkosikazi Matilda Dube ufisa izulu liqhubekele sina. Ukuze babe lesivuno esithe xaxa beziphilise labantu babo.
U-2022 izulu kumbe lizakuna liphuzile ukuna. Nxa lingana abantu bangavuna okuqondile kodwa amadama akagcwala amaningi. So sikhangelele ukuthi engenye inkosi ingasisiza siyethola ukudla okuka-2022. 2021 kwaba labanye labanye ngoba amabele adoda. Abanye bengelazinto zokulima betshaya ngezandla phansi. Sesicabangele ukuthi engenye ulima ngasitholisa lonyaka.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ, unkosikazi Sethekeli Thabangu, uthi iningi labomama emaphandleni liphazamisekile kakhulu enhlelweni zokuziphilisa.
Thina njenge-WDAZ, ubunzima esihlangane labo ngobobhubhane lwe-coronavirus. Yilo olu affecte izinto eziningi esizenzayo njengabomama kodwa asihlalanga phansi ke kanjalo besiqhubeka silamanye ama project ade siwenza anjengama project okufuywa kwenkukhu zemakhaya ekade siwanikeza omama kungamaloni.
Ubhubhane lwe-COVID-19 lusaqhubeka elizweni ongadala ukuphazamiseka kwenhlelo eziningi lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Kamufi umnumzana Ndumiso Gumede ubikwa usithi ukhangelelwe ukubekwa ekhaya lakhe eNyathi ngolwesibili eduzane labazali bakhe. Ukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo yokumvalelisa ngomvulo andubana umzimba wakhe usiwe eNyathi. Umnumzana Gumede ubhubhe ngolwesithathu esibhedlela sempilo eseleminyaka engamashumi ayisikhombisa lasithupha i-76. I-Studio 7 yayixoxa lo mufi eminyakeni edluleyo kunhlelo ezehlukeneyo. Asizweni ekhuluma ngodaba lwebhasi ye-Highlanders eyayisuka e-South Africa isiza eZimbabwe ngemva kokukhonona kwabanye ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayephathisile ukuthi yedluliswe emngceleni we-Beit Bridge.
Awu, isendleleni. Okokuqala ukuthi ngitsho kubalandeli bebhoso ukuthi bakithi ibhasi le ingenxa yemali lina elayiwinayo ngembada layifake eceleni lathi hayi athengeni okubonakalayo ngale mali. Kwengezelela ubaba uthinga Dube. Udubo nje ukuthi isibuya ngesikhathi sokunezomba ngazwe. Sokuthiba labantu asebekhulumela eceleni ukuthi kathi izikondane lalesi sikhathi yindawo. Hawu bakantwakazi. Athi thatheni ibhasi thina sizithulele. Ibhasi izokwenza ukuthi abafana bethu bahambe kuhle bebodwa ngebhasi yabo inhloko yokumangalisayo. Ilo mkando phakathi, le TV phakathi, uyabusafuna nokuyi. Bambe bayedlala bangafiki bediniwe amadolo egobile. Sesizuzo omunye layo osebenzisa amandla akhe ayingeniseleyo phasi. Abantu sebeqalisa ukubuza, ha, ingeni njani? Ingeniswe umbani? Hawu, bantu, inkomo yakho ingayamitha emahlangeni uyabuza ukuthi inkunzi yakho bani andiyomukela kuphela wena idoli asemukeleni ibhasi wabamthwakazi sithule zwi sithola ukuthi ayikhoincidence ukuphonge kwaqondana abafana abathabile thina ibhasi sizoyiveza eBarberville abantu bazibuyela nje sithole sithaya ingoma zeayeleza kumbana wayekhona mzana kudlala ibhusu yizo ziyabe zithala ibhasi zifike iqunywe iribhoni isuke lapho sebehamba abantu
lawo ngamazwi kamufi umnumzana Ndumiso Gumede esasixoxa naye khonapha emsakazweni we-Studio 7 eminyakeni edluleyo. This is a Isabella Wamani Amazon Amafichani. Ele South Africa namhla liqhube inkonzo e-Anglican Cathedral e-Cape Town eyokuvalelisa umufi u-Archbishop Desmond Tutu ohlonitshwa ngabaningi ngokulwela ukuqeda ubandlululo olwaluse-South Africa lwe-apartheid. Kukhangelelwe ukuthi umzimba wakhe utshiswe i-cremation njalo umlotha ugcinwe enkonzweni ye-cathedral. Umzimba wakhe ubusebhokisini elingabizi imali eningi njengalokho abikwa wakukhalaza. Umongameli Cyril Ramaphosa labanye abakhulume kulumbuthano bancome umufi ngakufezayo esaphila. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Divana njalo zolukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lijonele ndaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kulilanga le New Year sixoxa lomnumzana efihlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe sihlaziya umnyaka osanda phela lolandelayo wonalo esiwusungule namhlanje. Kana ngiyakwamukela kuhlelo umnumzane.
Ngiyabonga ukwamukelwa umsakazi. Ngiyabonga kakhulu.
Ungasela ukuthi ngokubona kwakho ungathi umnyaka wona lo esiwugqibayo ubunjani?
Umnyaka ubumubi kakhulu. Nxa ubona iZANU PF sembusweni kusho khona ukuthi kuzaba nzima empilweni zabantu kusiya phambili. Kanti ke futhi okwenze kwaba nzima iCOVID-19 ikhona idilizile imisebenzi, idilizile ezamabhizinisi. Kwaba buhlungu kakhulu abantu belahlekelwa imisebenzi, bengasela kudla besezindlini. Namhlanje kusaqhubeka ubunzima bona lobo. Kodwa ikakhulu njengoba uleZANU esihlalweni kusho khona ukuthi kuzaba losizi kuze kube phakathi iziphumizayo.
Una ozayo umnyaka ubona njani?
Akusoze kube lenguquko vele ekuphileni kwezepolitiki ngokuba ungabuyela emuva ukhangele iZANU ukuthi ingene njani esihlalweni ngo-1980. Yangena ingalandeli imithetho eyayikhona ivenesisfire yona leyo ngaleso sikhathi. Ayizange vele yahambisana lokhetho olukhululekileyo ngokuba yona iyakwazi ukuthi nxa kulokhetho olukhululekileyo iyaphuma esihlalweni. Kuzatshawa abantu, kuzakothuselwa abantu abangahambisani leZANU PF, azancitshwa ukudla, bazancitshwa ifertilizer, bazancitshwa agricultural inputs, izabe isebenzisa izimota zikahulumende ozukho lani lani ukukhankasela ukhetho. Ukwethusela lo dlame kuzabe kuqhubeka lo chuku lonke ongahlangana lo lwabe lokhe lukhona. Lokho kuzakwenzeka iZANU nxa isesehlalweni ize iphume esihlalweni. Nxa isesekhona konke lokho kuzaqhubeka, indlala izaqhubeka, ukuswelakala komsebenzi kuzaqhubeka, ukhetho asoze lube ngolukhululekile, amalungelo abantu le-constitution lomthetho asoze kuhlonishwa. Yiso isimo seZANU, yibo ubuZANU ubona labo, yibo ubuyibo bayo ukuba njalo.
Ubona ungani sizabona na ucuku lodlame luqhamuka ngesibanga esingakaze sisibone na?
akusoze kube lenguquko engaba khona njengoba senge ngathinta ukuthi inguquko lezanpf abuhambisani umnotho welizwe uzayo lokhu ntengantenga unje kuzaya kulokhe kuphela imisebenzi abantu behola imali encane engathengi lutho kuzabe kulokhe kushoda izimali emabhenki amalayini abe lokhe isidudle emade ethaya khona le kungazuzakala imali kungazitholakala imisebenzi abaningi bazavelala bengadlanga batshone bengadlanga bavuke bengadlanga abantwana besikolo bazabe besihluleka ukuthi babhadale i-school fees abaningi bazabe lokhe besehluleka ukubhadala ezibhedlela nendaweni zonke ezihlukahlukeneyo ngakho-ke okunye okukhulu yikuthi i-violence ludlame luzaqhubeka lukhona ukhetho olulandelayo lukama-by-elections azobe lodlame azabe yizanu njengoba vele izanu iphila ngodlame akula nguquko ezaba khona ngo-2022
ngokubona kwakho amabandla agxile esigabeni semandebeleni abalisa ele zaphu lele mthwakazi ubona ungani kukhona na aza kudobha kukhetho lomnyaka ka-2023
wonke amacembu anethuba lokuthi angathola usekelo ebantwini uma bengasukuma baqoqode iminyango bangene ebantwini belombiko owamukelekileyo ebantwini akula muntu ongangazuzi lutho izaphu ingazuza njengoba uyibeki emarathi ingazuza noma ngubani njalo angazuza kusiya ngokuthi umbiko wabuthini ebantwini bawufikisa njani njalo ebantwini kanti ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi kumele kube le free and fair election ukhetho olukhululekileyo kumele ke bangalweli abavoti kuphela kodwa balwele futhi le free and fair election
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga bakwethu elibe lomnyaka omusha liziphathe ngendlela efaneleyo singakhohlwa ukuthi kule COVID-19 asiziphathene ngendlela efaneleyo umnyaka olandelayo imali yalibidingeka asingayiqedeli ku-new year kodwa sikhumbule i-school fees sikhumbule o-rent sikhumbule lakho konke kanti ke singakhohlwa ukulwela amalungelo ethu njenge-donation alwelwa ayaginqelwa amalungelo lelizwe elikhululekileyo
lo-ke bekungumnumzana efihlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba olifisela umnyaka omutsha ozalilethela izifiso zenu ngochris gande isithi asibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
siyabonga chris Lamhlanje kweziphathelane labesifazana silethelela izigqa zengxoxo esasiqhuba labesifazana kumnyaka wedluleyo esiwugqibe izolo ngesikhathi iningi labo lisithi likhangelele ukuthi umnyaka esiwusungula namhla ube ngcono. Saxoxa lonkosazana Primrose Java onombala omhlophe owe-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha enye yazo iphila lesimo esifana lesakhe
abame bahlangana labo ubasentapa zabonaekhakula ikinga ayisise sikolo sikolo wayekulengane yaphathekanga ayinakulangisafuna ukuhambe isikolo abantu bona bahlala beyihlokoza abanye bengida okulomunye laye one-five years ubeyo esithi pha aekhala isikolo abantwana bembuthanile ngaso ngifuna sengihamba kumiswa khona ngathi yazi ngizangafuna ngasafuhaye isikolo angane
Saphinda saxoxa lo nkosazana Sibongile Banda umabhalane wogatshalwa abesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party owathi abesifazana abemathebeleleni the Midlands basalele emuva kwentuthuko nxa beqathaniswa labakwezinye izigaba zelizwe.
Omama belokhu belakho ukuhlukuluzeka ngesikhathi segugurawundi siyabhoda mpamba ezigabeni ukubona umama ekhuluma aze ehlise inyembezi ngobuhlungu abuzwayo ngalesi sikhathi 41 years after independence kuzisa ubuhlungu kudonisela ukuthi ngaphakathi ifunda asikapholi sisize samthwakazi esigcina amasiko kungumhlola oyesabekayo xa ubona umntanakho ubabakazi isihlobo sakho sidlwangula emehlweni akho bebulawa emehlweni akho akala angamkhalela akala amkhalelayo akula ncazelo ngingeza ke ngithi kuyafanana lokukamama wonke elizweni
umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele parliament engowebandla leZanu PF wasola isehlakalo lapho ntombazana oleminyaka elithumi lanhlanu abhubha ebeletha emarange.
Sizwela le-Mashonaland Central Mbiwe sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababemithisiwe within a short time. Sabiza sahlala phansi lezinduna labosobhuku labalisa lenkokheli zonke zikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona khonabo. Sayixoxa indaba le ukuthi kababuye lezikolo lamatisha babekhona thina sokumele sicreate i-system eyamukela amankazana lawa sibarehabilitate sibabisele ku-community sibabisele ku-society.
Abanye njalo abesifazane esakhuluma labo bakhala ngohlupho lodlakela ezindlini ukuswelakala kwamanzi amagetsi imali. Saxoxayo lo nkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owatholakala ephila ngemva kokuwela egodini elitshonayo elilenyoka lapho ahlala khona okwamalanga ayishumi lanye 11 ephuke ingalo njalo engelamanzi lokudla.
Ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni amabhasi ayedlula ngangiwezwa kuze kutshaya isikhathi se-curfew ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni yayile 67% ngafica ukuthi ifoni i-network ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngi-type ama-message ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi ukuthi engxenye ma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliver ama-message kube lo muntu ongangisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika-right esika-left ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani ngi-scream i-voice kutho ukuthi ukuphumela ngaphandle kwehlula. Umgodi wawumanzi kwakungalaleki uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabisimanzi ngisukume ngime ilanga kangizange ngabona ilanga ngisengaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama ngangichamela khona lapho-ke kwakuyi-toilet kuyipokoni kungela kudla kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi kodwa iphawa ngangingasele yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left ngagcina-ke yonke into phelelwa nje. Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula into engangiyenza ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini yinyoka kuphela nje eyi-brown. Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyitshaye inyoka leyana ngayibona ibuyela emlindini ngabona ukuthi kutsho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana ingisheke kuphela ibuyela emlindini ingisheke even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Unkosazana Moyo uthi wahlengwa inyanga eyayisiyahlamba amathwasa egangeni. I-Studio 7 izaxhumana lo nkosazana Moyo ukuze sizwe ukuthi waluthola na usizo lwemali ayiludinga ukuthi ayihlinzwa elatshwe lapho ayilimale khona nokuthi impilo yakhe isinjani. Le yi-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje sesilethulela ingoma kanye lengxenye yengxoxo esaziqhuba labanye abahlabeleli abaludumo ukuze labo abafuna ukujayiva namhlanje kungelanga lekhisimusi benze njalo. Omunye sisanda ukuxoxa laye uMadlela Sikhobokho ngengoma yakhe entsha ethi Amayelo.
Ajayiva amayelo namasleyi namabhujwa ngizama phela ukuthi irumba leyi kwesinye isikhathi ilalelwa mhlawumbe ngabantu esithi bavela emakhaya ngizama ukuyifaka nakubantu abasemadrobheni ngithi ayilalelani nawo umculo omnandi abantu bakholise bagige ngoDisemba abajayiva mayelo phela ngengomgijizwa mayelo kanti siza kuthini asijayivisile abajayiva abantu rumba to the people.
Pinda saxoxa lo Jayce Maravini ngomculo wakhe wereggae owamukelwa ngabaningi emhlabeni jikelele othi Ja Deliver Us.
Yeye ingoma yami lethi Ja Deliver Us ingoma ethandwa ngabantu kakhulu kakhulu ethandwa ngabantu kakhulu 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 ngathandwa kakhulu eAfrica lasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona ithandwa i-Africa ithandwa emhlabeni lonke jikelele ngakho-ke ngibhizi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae music umculo nje othandwa ngumuntu omutsha umuntu omdala wonke ayikhethi and umculo we-reggae umculo one-message phakathi kukhona-ke ingoma le ku-YouTube ikhona-ke ku-Facebook kwenke indawo ngambeka abantu bangalandela uJayce Maravini sikhuze kwenke indawo kubo-Twitter kubo-Instagram sikuze kwenke indawo nje ko-social media so ngiyabonga kakhulu i-support engiyithola kuma-radio stations engiyithola kuma-newspaper sengithiwa wonke umuntu nje othanda uJayce Maravini uJayce Maravini ngumculi u-orisinali umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengo
isixoza ngaye ngusikhosana buhlungu wegwamba enkayi olomculo wathokozisa abaningi othi dlala ntethe
zalezela mangaphakathi komnyaka
usikhosana wathola ithuba lokuyacula iSouth Africa kwakuqala njalo usebhodabhode elizweni endaweni ezigoqela iVictoria Falls, iGwanza kanye lakweminye imicimbi efana nemitshado lapho aqhonsa khona ingoma zakhe.
Hayi, into eyangithabisayo eSouth Africa angithabe ukuthi indawo engangicalisa ukufika kiyo ukutshetshelwa yingwe ngizalwe ngumama lobaba bandithakazelela kakhulu abanthiwa ngabantu abake bamboni ngafika eHebrew ngafika eThembisa ngafika eCrista ngafika hayi ngakhwelisa kakhulu.
Sizwe ingoma kaSikhosana Buhlungu weGwamba enkayi esithi dlala nje ethe. Sithemba liwukholisile lomculo namhlanje kongumnyaka omutsha, njalo abanye besithi bakhangelele ukuthi ube ngcono ngoba esiwugqibileyo oka 2021 ubulukhuni kwezomnotho lomkhosana weCOVID-19 ububenqabela ukuqhuba inhlelo zabo. Olivalelisayo, yini usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.